Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoroye na uzedu za nasi china kubvumbi 27-2017. Vagarive kumarondera votambira nemufaro chirongwa chekunyoresa kuvota pachishandiswa michina ye biometrics voter registration kits. Asi vachiti havana chivimbo chekuti zeki ichaita sarudzo dzakachena gore rinouya. Studio 7 inotarisa zvakadzama, bata murefu, bata mfupi iri kuitika muzano PF. Madzimai akawanda opinda muchirongwa chekubaisa vana vavo nhomba kuitira kuti vana ava vadzivirirwe kuzvirwere zvinonetsa vana vadiki. Muharare munovhurwa, imwe nzvimbo ichange ichiongororwa pamwe nekurapa chirwere chegomarara. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM paLive Talk tiri kutarisa kushungurudzwa kuri kuitwa vanhukadzi mudzimba. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu.